Chitsauko 5. Zvino muprofita Hagai nemuprofita Zekaria muzukuru waIdho vakaprofita kuvaJudha vaiva muJudha nemuJerusarema muzita raMwari waIsraeri uye aiva pavari. Zerubhabheri mwanakomana waSheatieri naJeshua mwanakomana waJehozadhaki ndipo pavakabva vatanga kuvakazve imba yaMwari yaiva muJerusarema. Uye vaprofita vaMwari vaiva navo vachivatsigira. Panguva iyoyo Tatenai, gavuna wenharaunda yemhiri kwerwizi, naShetari-Bozenai nevamwe vavo vakauya kwavari, vakavabvunza kuti:
Ndiani akakupai mvumo yekuti muvake imba iyi, uye kuti mupedze chivakwa ichi?
Vakabva vavabvunza kuti:
Varume vari kuvaka chivakwa ichi ndivanani?
Asi Mwari aichengeta vakuru vevaJudha, uye havana kuvamisa kusvikira patozotumirwa shoko kuna Darius, uye padzoswa gwaro nezvenyaya iyi. Aya ndiwo mashoko aiva mutsamba yakatumirwa naTatenai, gavuna wenharaunda yemhiri kwerwizi, naShetari-Bozenai nevamwe vake, magavuna madiki enharaunda yemhiri kwerwizi, kuna mambo Darius. Vakamutumira shoko, uye izvi ndizvo zvavakanyora:
Kuna mambo Darius, rugare ngaruve nemi. Mambo ngazive kuti takaenda kudunhu reJudha kuimba yaMwari mukuru. Uye imba yacho iri kuvakwa nemazitombo ari kukungurutswa achiiswa munzvimbo yavo, uye mumadziro acho muri kuiswa matanda. Vanhu vacho vari kuita basa nemwoyo wese, uye riri kubudirira nekuti vari kushanda chaizvo. Takabva tabvunza vakuru vavo kuti: Ndiani akakupai mvumo yekuti muvake imba iyi, uye yekuti mupedze chivakwa ichi? Takavabvunzawo mazita avo kuti tikuudzei, kuti tinyore mazita evarume vari kutungamirira. Vakatipindura kuti: Tiri vashumiri vaMwari wedenga nenyika, uye tiri kuvaka zveimba yakavakwa makore mazhinji yakapfuura, yakavakwa ikapedzwa namambo mukuru veIsraeri. Zvisinei, nemhaka yekuti madzibaba edu akagumbura Mwari wedenga, akabva avaisa mumaoko amambo Nebhukadhinezari weBhabhironi muKadheya, uyo akaputsa imba iyi, akatapa vanhu achivaendesa kuBhabhironi. Kunyange zvakadaro, mugore rekutanga ramambo Koreshi weBhabhironi, mambo Koreshi akarayira kuti imba iyi yaMwari ivakwezve. Uyewo, mambo Koreshi akabudisa midziyo yegoridhe neyesirivha yeimba yaMwari kubva mutemberi yeBhabhironi, iyo yakanga yatorwa naNebhukadhinezari mutemberi yemuJerusarema, akaiunza kutemberi yeBhabhironi. Yakapiwa murume anonzi Sheshibhazari, uyo akaitwa gavuna naKoreshi. Koreshi akati kwaari: Tora midziyo iyi uende kunoiisa mutemberi iri muJerusarema, uye imba yaMwari ngaivakwezve panzvimbo yayaiva. Sheshibhazari uyu akabva asvika akavaka faundation yeimba yaMwari iri muJerusarema, uye ichiri kuvakwa kubva ipapo kusvika iye zvino, asi haisati yapera. Kana zvakanaka kuna mambo, zvinyorwa zviri munochengeterwa pfuma yamambo ikoko kuBhabhironi ngazviongororwe, kuti zvizivikanwe kuti ndizvo here kuti mambo Koreshi akapa murayiro wekuti imba iyoyo yaMwari iri muJerusarema ivakwezve. Uye zvinenge zvasarudzwa namambo panyaya iyi ngazvitumirwe kwatiri.